manera kana kamuri yeZimbabwe ino istudio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu kurume 7 2025. Makaterera ku studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinezvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Gurukota rinoona nezvemhando dzemoto muAmerica vaChris Wright vari kutarisirwa kuparura zviri pamutemo musangano wakanangana nekuedza kusimbaradza kudyidzana kweAmerica nenyika dzemuAfrica panyaya dzezvemhando dzemoto. Makurukota eZimbabwe ari kupinda musangano uyu. Tichakupai zviri kuitika kumutori wenhau Blessed Mushanga weAlpha Media uyo ari mutirongo pari zvino. Zimbabwe inoti ichiri yakamirira kunzwa kunyika dzinoti Britain, Russia, India, China neSouth Africa dziri mugungano rinonzi BRICS kuti ingabatane nadzo here. Ii ndiyo mimwe msuro inau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tichibva kuno Studio 7 iri muWashington DC. Musangano wePower Africa Summit kana kuti PAS 25 wapinda muzuva repiri nhasi muno muWashington DC uchiunganidza vakuru vemakambani, makurukota ehurumende, vemabhanga nenyanzvi dzezvemhando dzemoto nemagetsi kubva kuAfrica nenyika kubva kuAfrica nemuAmerica. Gurukota rinoona nezvemhando dzemoto muAmerica vaChris Wright ndivo vari kutarisirwa kupa mashoko akakosha pamusangano uyu nhasi. Gurukota rezvemhando dzemoto muZimbabwe vaJulai Moyo negurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube ndevamwe vari kupindawo mumusangano uyu. Makurukota ari kubva kunyika dzekuchamhembe kweAfrica anoona nezvemhando dzemoto ari kutaurawo nezvechirongwa chinonzi Southern Africa Power Pool, icho chinounza pamwe chete nyika dzinoti Zambia, South Africa, Botswana neZimbabwe kuti dziite mushandira pamwe kuvaka magwenya emagetsi. Mutori wedu wenhau Evans Zininga uyo ari kupinda kumusangano uyu akwanisa kubata gurukota rinoona nezvemhando dzemoto muZimbabwe vaJulai Moyo. Regai tinzwe vachitaura.
Takauya kuno tabva kumusangano miviri mikuru. Wokutanga tikaenda kuTanzania kwaiva namapresidents vachitaura kuti muAfrica kune 600,000 vanhu vasina magetsi dzimba dzavo, 600 million vanhu vasina magetsi. Tikati tiri ikoko hatiitei magetsi kuti awanikwe nevanhu 300 million, at least half yavanhu vomuAfrica. Tikazoita mumwe musangano kuBotswana mavhiki achangopera apo.
Ngatimbobatai wanhasi uyu wamavinga kuno kuDC uyu.
Uyu wachauya musangano unonzi Power Africa yaveyo kuti America ingabatsirana neAfrica sei.
Iko kumusha amboriko here magetsi pari zvino?
KuZimbabwe magetsi iko zvino anoshayikwa pakazi zvakasiyana siyana. Vari kumaruwa zvikuru sei ndo vanoashayikwa. Saka tine shungu dzokuti zvikoro zvese, tine shungu dzokuti zvipatara zvese, tine shungu dzokuti kwese kwese kuve nemagetsi.
Zimbabwe neAmerica zvine kanhoroondo kasina kunyatsoti twasu zvakanaka. Shoko renyu imi guru ranga riri rokuti kudini nhasi?
Kuno tatisu kunevo ku America ba ve hurumende ichango tangai zvamati moda kushanda nesu chire gai kuti ma companies zenyu murambe muchadzivisa kuti vasauya ku Zimbabwe nenyaya yekuti mwise hurumende mungava muchinetsana nesu sehurumende
izvozvo munoona zvichibudirira here tichitarisa nhoroondo iyoyi
isu tofunga kuti hapasvika pokuti nokuti vatanga kumuti ko ava vanouyako isu hatingarambisi vanoda kuzotibatsira tichitakamirira ava vasati vasingadi saka isu tinoenda mberi nemunongoda kuuya kana achibva kueast kana achibva kunorth kana achibva kuwest kana angoti unoda kuzobetsera vanhu vedu tinoti ngaauye purezidendi venu vanoti isu tinokama nomunhu wese hatina wetinovenga ivo ndo vangatotivenga zvavo
Gurukota rinoona nezvemhando dzemoto vaJulai Moyo vachitaura vari muno muWashington DC naIvan Zininga weStudio 7. Ivan akwanisawo kubata mukuru weZimbabwe Water Authority vamunyaradzi munoda vafa kuti tinzwewo nezve kuti tinzwewo divi ravo.
Isu veZambezi River Authority tinoshandira nyika mbiri yeZambia neZimbabwe ku gadzirisa kuti pave nemagenerator mahydro power generation mugwizi gweZambezi saka kuti zviitike kunodikamwa mari dzakawandisa kuti muwane mari inowanikwa from the private sector saka tauya kuno nechitarisiro chokuti vose vanayo mari yokuti tingakwanisa kuti titaurirane tiwirirane nawe tigoita ukama tikwanise kuita maprojects awa tiri tese umwe noumwe achiwana chouviri ipapo ndozvatakatarisira
ndingati kupari zvino zvakamira sei panyaya dzemagetsi idzodzi tinonzwa kuZimbabwe vanombochema tonzwa kuZambia vanombochema magetsi yowe yowe zvakamira sei
magetsi mashoma zvazvinodikamwa pamusoro pavo zvakatowandisa kuti nyika inzi inyika inotoda magetsi akawandisa zvino iko zvino maindastry yedu magetsi hakuna even vanhu pachavo magetsi okuti vangovonesa hakuna saka mashoma sazvikuru
nekwakuenda nyika kuchitaurwa magetsi ezuva esolawa zvinopindirana papi nemuzvirongwa zvenyu zvamuri kufamba nazvo
magetsi ezuva akanakisa zvikuru isu patiri nokuti tinotarisira kuita madhamu saiko zvino tiri kutotarisira kuti kuda tichatowana magetsi ezuva mulake Kariba kana taawana iwawo zvichava zvichabatsira zvikuru nokuti nenyaya yemadhiraut atinawawo magetsi ezuva anogona kupindira achikavha zvishomanene achikavhiridza zvinenge zvashayikwa pamusoro pe nokuti mvura yaita shoma
Mukuru weZambezi Water Authority iyo inoona nezvemagwenya anoshandisa mvura kuKariba vamunyaradzi munoda vafa vachitaura muno muWashington DC naIvan Zininga weStudio 7.
The Voice of America.
Magweta emutori wenhau weAlpha Media Holdings iyo inotsikisa mapepanhau akaita seNewsday, Standard neZimbabwe Independent vaBlessed Muhlanga uyo akasungwa achinzi akapesvedzera mhirizhonga mushure mekuita hurukuro nemurwi wehondo yerusununguko vaBlessed Geza anoti nhasi mapepa aakaendesa kudare reHigh Court atambirwa kuti pakwanise kuti patange kunzwikwa nyaya yake yekuti apiwe mukana wekutongwa achibva kumba. Dare raMagistrate Svondo Rapera rakaramba kumupa mukana wekubhadhara mari yechibatiso. Izvi ndizvo zvapa kuti magweta ake akwire kudare repamusoro. Kuti tinzwe zvizere tabata gweta rake vaChris Mike.
Ndicharangarira kuti Svondo rapfuura musi wechishanu 28 kukadzi 2025 mutongi wedare remagistrate court akaramba kuti mutori wenhau vaBlessed Muhlanga vatongwe vachibva kumba inonzi pachirungu bail akavanyima bail nokudaro nezuro takazokwidza nyaya iyi kudare guru reHigh Court mapepa aya azokambirwa pazuva ranhasi Saka nyaya yava pamberi pedare guru re High Court.
Sei makaenda kudare repamusoro iri re High Court?
Vatongi kana kuti majudges e High Court vachiongorora kuti mafambisirwo akaitwa nyaya nemutongi wedare repasi remadistrict court akamira sei. Mutongi wedare reHigh Court ane simba rekuti atinhire zvakataurwa nemutongi wedare repasi magistrat kana kuti asendeke zvakataurwa namagistrat. Saka tiri kuvimba isu kuti mutongi wekuHigh Court, judge wekuHigh Court vachasendeka zvakataurwa namagistrat vanga vari kudare rakaenda svondo rapfuura. Tikabudirira pachikumbiro chedu chekuti zvakataurwa namagistrate zvisendekwe, zvinenge zvavakureva kuti vamuhlangano vakwanisa kusunungurwa nedare guru reHigh Court. Ndizvo zvatakatarisira kuti kana tava kuziva zuva richaendwa, isu tichaenda kudare guru reHigh Court kuti tinonyatsotsanangura nyaya yedu kuti sei tiri kuti magistrate vakakanganisa.
Pari zvino Blessed ari kupi uye ari kubatwa sei ari mutirongo?
Pari zvino Blessed ari kuchitirongo cheHarare Remand Prison. Munongozivawo kuti upenyu hwemujeri hwakaomarara. Kujeri hakuna rusununguko, hakuna mvura yakanzoti tsvikiti yekunwa kana yekugeza. Blessed munhu anga atanga chikoro chekuyunivhesiti achiti apa ari kana dzimwenguva anenge ari kubasa, dzimwenguva anenge ari kuchikoro. Saka zvidzidzo zvake zvekuyunivhesiti izvi zvakanganiswa zvakanyanya. Zvakare haasi kukwanisa kunge aine mhuri yake nguva dzose, haasi kukwanisa kunge achishanda basa rake remazuva ose rokuta panhau. Saka zvinhu zviri kumushungurudza zvakanyanya zvose izvi.
Gweta vaChris Mike vachitaura vari parunare kuGweru. Mapurisa anoti ari kuferefeta rufu rwemutikitivha wekudivi reCID Homicide muzvare Cassandra Hove, avo vakapfurwa nezuro mubulawayo pavaitandanisa vanhu vaifungidzirwa kuti imbavha. Mutauriri wemapurisa Commissioner Paul Nyati vati mapurisa haasi kuzodududza pakurwisa vanhu vanenge vachityora mutemo. Vativo kana paine vanoziva kana umbowo hwezvakaitika vanofanira kuvachaira nhare pa 0242703631 kana kuti kutumira mashoko pa WhatsApp namba dzinoti 0712800197. Vateereri, tinokurudzirai kuti mubatane nesu paWhatsApp channel yedu yeVOA Shona. Endai paWhatsApp moenda pakanzi updates pasi kuruboshwe motsvaga VOA Shona mobva matifarira kana kuti follow. Apa tinokupai nhau dzichangoburwa. Vanoda kushandisa link munokwanisa kuenda paFacebook page yedu yeVOA Shona. Gurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika vaAmon Murwira vari kuRussia, uko vakasangana negurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika munyika iyi. VaMurwira vakati Zimbabwe yakamirira kunzwa kubva kugungano reBRICS rine nyika dzinoti Brazil, Russia, India, China neSouth Africa kuti Zimbabwe ingakwanisewo here kupinda mugungano iri. Mugozeya nezvenyaya iyi, tabata nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachidzidzisa paDurban University of Technology muzvinafundo Gift Mugano.
Hazvina kuipa kuti Zimbabwe ijoine sangano rinoona nezvekutengesera sekuti BRICS, nekuti zvazvinoreva nezvekuti kana wapinda imomo uri kutsvaga market yekutengesa zvigadzirwa pasina chidinga mupini. Sekuti Zimbabwe iri musadak semuenzaniso zvinoziva vanhu vazhinji, Zimbabwe ine mukana wokutengesa muSouthern Africa nana South Africa pasina zvidinga mupini zvaya zvemataxes nemamwe anonzi maembago.
Ko ku BRICS kune chaizvo kuri kuda kuendwa neZimbabwe
sekutara kuita hurumende vari kutsvaga kuextenda their market inova ine nyika dzine simba rakakura paupfumi hwenyika sekuti China Russia itori mutop 10 right ana Brazil vakasimba zvakanyanya ndo vanodominata maprize emaagriculture commodity basis saka Zimbabwe iri kuapply kupinda muleague yenzou munorwa nzou iyo iri gonzo saka kazhinji unongotsikwa ndovisikanzwe kuti yatsika gonzo
sei muchidaro muzvinafundo
Zimbabwe kana musadzaki chaimwe haisi kukwanisa kukombita neZambia tese tinoziva kuti vanhu vazhinji veZimbabwe vanoenda kuZambia kunotenga mabiscuits kunotenga mahel kunoorda even hembe we can't compete neZambia Zimbabwe iri kutadza kukombita neSouth Africa ndosaka muchiona kuti mabhaza anouya akadzara zvinhu kubva kuSouth Africa echiuya muZimbabwe tichitenga zvakawanda zvinopfurikidza zvatinotengesa zvino zvinokachamadza kuti Minister of Foreign Affairs and International Trade arida kunokombita nenzou eiita dzekurwa netsuro dzemusadhaki
pane dambudziko rei kune makambani ekuZimbabwe kana ikabvumidzwa kuti inge iri muBRICS
kumashure ukoko tinoziva kuti hurumende yakambomisa yakabhana machipens aibva kuBrazil aiva ichinzi ari kukonzera marwadzo kuvharwa kwemakambani muZimbabwe saka kana maamuBRICS hamuchakwanisi kuzobhana machikenze kuBrazil South Africa pake zvayo yakapinda muBRICS iri kutochema nemachina nekuti vanenge vakuchiunda mazhinjo avo zvakasimba muSouth Africa zvaakukonzera textile industry South Africa ipinde panjoni hatina chatinotengesa kuBrazil kutaura pazvino hatina chatinotengesa kuRussia chine musoro hatina chatinotengesa kuIndia chine musoro saka tagara tisirimwo mumaketi imomo
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo Gift Mugano vachitaura vari parunare muHarare. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mumwe mutambo mutsva waparurwa kuSouth Africa uchitarisa nezveutongo hwerusarura ganda kana kuti apartheid uchitarisawo upenyu hwegamba mukurwisa utongo uhwu amai Winnie Madikizela Mandela. Mutambo uyu unotarisa matambudziko akaonekwawo nemamwe madzimai emuSouth Africa ayo akapedza makore akawanda akamirira varume vavo vainge vaenda muupoteri vachitiza udzvinyiriri. Regai tinzwe mashoko anotaura pamire hurumende yeAmerica.
Mashoko anotevera anoratidza maonere hurumende yeAmerica. Gurukota zvekudzidzana nedzimwe nyika muAmerica vaMarco Rubio vakazivisa nezvemitemo iripo kare iri pamusoro pemavhiza akanangana nekushandiswa kwevanhu vachimanikidzwa pasi pechirongwa cheCuba chekuendesa vashandi kunze kwenyika. Chirongwa ichi sezvakaonekwa nebazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika mugwaro rarakaburitsa riri pamusoro pemamiriro ezvinhu kune dzimwe nyika chinotumira zviuru nezviuru zvevashandi vemuCuba pasi rose pasi pezvibvumirano zvekudyidzana kwemakore zvinobvumiranwa nenyika dzinenge dzichitambira vashandi ava. Ruzhinji rwevashandi inyanzvi mune zveutano uye hurumende yeCuba inowana mari iri pakati pemabhiriyoni matanhatu emadhora nemabhiriyoni masere emadhora pagore kubva mukuendesa vashandi kunze. Hurumende yeCuba inosimudzira chirongwa ichi chiti chakanangana nekuratidza hanya netsiye nyoro kune vamwe asi bazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika rakaona kuti vaongorori vepasi rose nevakambopinda muchirongwa ichi vanoti vanhu vanoshandiswa zvakanyanya uye vachimanikidzwa. Muna 2021 vanhu vanopfuura chiuru nezana vakapinda muchirongwa ichi vakakwira kudare reInternational Criminal Court nekuUnited Nations. Vazhinji vavo vakamhangara kuti havana kuzvipira kupinda muchirongwa ichi asi kuti vakamanikidzwa kupatsanurana nemhuri dzavo. Vazhinji vavo vaisorwa kurambizwa kusangana nevanhu vemunharaunda mavaishandira, kuteveredzwa pose pavanofamba, kupiwa muripo uri pasi wekungoti vararame, nekutyisidzirwa kuti vaizorangwa zvakaomarara, kusanganisira kutorerwa midziyo yavo kana vakakundikana kudzokera kuCuba. Gurukota vaRubio vakati mugwaro ravakaburitsa chirongwa chekuendesa vashandi vekuCuba kunze ichi achingopfumisi hurumende yeCuba panyaya yenyanzvi dzeutano dzinoendeswa mhiri kwemakungwa, asi chinokanganisawo zvakare zvizvarwa zveCuba zvinenge zvichida rubatsiro zvakanyanya kumusha. Kuwedzerwa kwemutemo unoomesa nyaya dzemavhiza anechekuita neCuba, vakadaro vaRubio, kunobata vakuru muhurumende varipo nhasi nevakamboshanda muhurumende yeCuba vanofungidzirwa kuti vane chekuita kana kuti vakambopinda muchirongwa ichi zvikuru chezveutano chemhiri kwemakungwa. Vakati mutemo wemavhiza uyu unobatawo mhuri dzavo dzepedyo. VaRubio vakawedzera vachiti basi rezvekudyidzana nedzimwe nyika rakatotora kare matanho ekuomesera vanoda mavhiza kune vanhu vakawanda, kusanganisira zvizvarwa zveVenezuela, pasi pemutemo wakasimbiswa uyu. Vakati America yakazvipira kupikisana nekumanikidzwa kwevanhu kushanda mupasi rose, vachiti kuita izvi vanofanirwa kusimudzira kuomesera kwete vakuru vemuhurumende yeCuba vane chekuita nemitemo iyi chete, asiwo avo vane chekuita nekushungurudzwa nekumanikidzwa kushanda kwevashandi vekuCuba. Ayo anga ari mashoko anoratidza maonero ehurumende yeAmerica anda kuverengerai.
Aiwa, tinotenda Jonga. Iko zvino yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Pastudio 7 apo muri sei team. Ndari chidongo nditaurawo hangu kune anhu anosapota mapato anopikisa kuti ngei muchiise zvitanda mumadziso muchiona ZANU-PF iri kudzingana mubato, bhiiti agona kana kuti ane pfungwa yakanaka yairi kuuya nayo isati yaonekwa namwe, asi mukadzingana pachenyu munoti ZANU-PF. Izvizvi ndiani wakonzera? ZANU-PF futi yakonzera. Learn to stand for your ground. Kana musingadi chinhu musabvuma kucontrolwa, especially nekamufana kanozvichamisa kanoti chakataura munhu wese afanira kupikisa.
Hallo Studio 7. Hallo Studio 7. Ndiri kuda kutaura nenyaya yeZANU-PF. President Mnangagwa neZANU-PF. President Mnangagwa vanotaura ivo vachiti havazi kuda kutonga kusvika 2030. Geza wavakadzinga ndo zvavanotaurawo futi kuti President Mnangagwa ngavarege kusvika 2030. Kureva kuti President Mnangagwa naGeza vano muono wakafanana, nekuti ivo vaMnangagwa havatodi kutonga kusvika 2030. Vanogodzinga Geza sei ari kutovasapota, nekuti Geza ari kudivira President ka kana achiti President ngavarege kutonga kusvika 2030. Saka kureva kuti zvinotaurwa navaMnangagwa kuti ivo havazi kuda kutonga kusvika 2030 manyepo, vanoda kusvika 2030. Zvino ngavarege kukanganwa chazuro nehope zvakaitika 2017.
Zvimwe zvacho manyanya Zimbabwe ZBC kana maa kuda kutengesera vatyairi vose vedzimotokari marezi, nekuti vose muchairi asina rezinesi ngaasati ofarm road. Ipapo munenge maa kushungurudza vanhu. Zvimwe zvacho kuda kwamakita mari akusaziko, nokuti havasi vose kava nemotokari dzine maredio kuti makaa redio, uye futi zvavasi vanhu vose vanoteerera futi ZBC. Iyo pachayaitobati inonetsa kubata, saka hazvina kumira zvakanaka, hazvina kunaka. Kana muchitsvaga mari, tsvagai nedzimwe nzira, daidzai mainvesta vazhinji munyika yeZimbabwe kuti mari ivemo, nokuti muri kushungurudza vanhu. Uchasara maupesera makuti munhu wese anefoni anofanira kuti atere kuti abhadhare business.
Mnangagwa wapererwa kutopaza bato kwaakutoita zvake kwaakuita. Vanaana Chinamasa havasi maZANU original kava, havasi maZANU la forces original. Chinoshamisa ndechekuti vaakudzingana vega vega muZANU-PF, ende ZANU yacho yakutotongwa nevasiri muZANU la forces acho futi. Chinamasa anga asiri murwi wehondo. Chinamasa haasi muovheti bora, asi zvanaka ndokuti nyika ichiona manje kuti ZANU yakashata.
Makadii vashamarari nevatereri veStudio 7. Ndakanzwa mumuruma chiti kubva ane gore nechidimbo achicherera studio asati ambonzwa anotarura zvakanaka nezanopfekwa nehurumende. Ndofunga ndizvo zvaanenge achitsvaga chete. Zvizhinji kwazvo zvinotaurwa pano zvatinonzwa. Kana uchida zvakanaka uchazvinzwa, kana uchida zvausingadi kunzwa uchazvinzwa futi. Apa Studio 7 inotaura zvese.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri vedu vanoda kupinda muchirongwa. Tumirai mazwi enyu kana mashoko paWhatsApp namba dzedu dzinoti +1 202 465 0318. Iko zvino yasvika nguva yamunofarira yechirongwa cheWoza Friday. Muchirongwa chedu chanhasi tinokupai hurukuro yaitwa naIvan Zininga weStudio 7 nemuimbi achiri kusimukira achiimba musambo wesungura Peter Chokera.
Ya, zvemagitare izvi ndakazvitanga ndichiri kuchikoro mazuva acho mukore 1999 ndiri form 2.
Tivabereki vakati kudii muchitanga zvemagitare izvi?
Ya, ini vabereki vangu pamazuva ekutanga ndipo ndaifungidzira kuti maybe vachatamuka kozi tese ndinoziva kuti vabereki kazhinji kacho kudhara vabereki vangu vasingadi kuti mbonzwa nezvemagitare kuti urombe chirombe icho chekuita zvemagitare izvi. But inini vangu havana kumbotopindwa nemweya iwoyo, vakatokwanisa kutondisapota ndo zvakaitika.
Matambudziko amunosangana nawo ndeapi?
Ya, yeah, machallenges aripo, machallenges akawanda. Ndinorespekta vane mabhendi akatomira izvozvo, vane midziyo yekushandisa kukwanisa kuchengetedza vanhu vari kushanda navo, nokuti bhendi harikwanisi kungomira from nowhere, rinorema kumisa, nokuti panodiwa zvikwanisiro zvakawo wande zvakakwana. That's a very big challenge iyoyo, kuti kunisa tani zvikwanisiro zvakakwana kuti tikwanise kushandawo zvakanaka.
Saka vanoda kukubata iwo kutaura nemi kuridzirwawo nekuteerera mimhanzi yenyu vanokuwana ikupi?
Ya, WhatsApp ndiripo, ndobatika futi ipapo. Namba dzangu dzinoti 0692 709233. Ichadzokera zvakare 0692 709233. And then paFacebook page Peter Choreka, my first page Peter Choreka, mubvatondibata otondowana ndiripo, ndoona zvatichiita ipapo. And then imwe racho rakanzi Peter C in the Flowing Waters Express kufacebook ikoko. And then toenda paInstagram Peter Choreka ndiripo futi ikoko. Then nepayoutube Peter Choreka payoutube ndiripo futi, ndoona futi ikoko, nosangana nemavideos angu ikoko zvatichingoitaita. And then music iri kuuya, tirembishi chikugadzirisa music izvozvi, kuti maplatforms ese vayo muchasangana nayo.
Woza Friday chitipai kamwe chete timborova magitare zvishoma nhasi.
Ya, kandoda kuti tibude nako mudariro ndikaka maro yenyika haperi, kuti maro yenyika haperi aka ndingafara zvikuru.
Mange makaterera kambo kanonzi maruva enyika kubva kuna Peter Chokera, muimbi wechidika achiri kusimukira achitaura naIvans Zininga weStudio 7. Vaimbi vanoda kuti tikurukure navo muchirongwa chino, tibatei paWhatsApp namba dzedu dzinoti 001 202 465 0318. Musakanganwa wokuteerera chirongwa chedu cheLive Talk, apo tichange tichitaura nezvemusangano wemhando dzemoto uri kuitirwa muno muAmerica.
Tashuka kumagume chirongwa chedu cha nasi. Anokoneka nemfaro ndinu wenyu Blessing Zulu. Ndiri mu Washington DC. Toksia mina Gibbs Dube. Munaudze isiNdebele.
So we see.